Bashara mushure memusangano weNational Council yakaitwa neZuro, Mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Anova mutauri webato vagutu vaitwa pakapesheni vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa neNational Committee. Pamwepo ndobva Honorable Tabitha Khumalo vambiswa acting spokesperson weparty kuBanhara.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi Matsuro, vachibumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano waneZuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepanhau andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamawhatsapp group, ndikaonawo pastatement yakabudiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension, saka pamutemo chaipo chaipo ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii, mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei, masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehati handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika pataimu yokuti ndinotaridza mwadhi, ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution, ichindipirazve zvikonzero zvacho nokuti pari zvino constitution yedu inoti kuti ndisuspendwe ini panofanira kunge pakataitwa vote kana kuti elections neat least 2/3 yeNational Council. Hapana vote yakaitwa muNational Council neZuro. Saka kana zviri zvokungoitawo tinoti yemubhuru yongoti ye tasaspenda gutu, yei tasaspenda gutu, kungovawata vanovawata navawate zvavo, nokuti toda zvinhu zvinotevedzera constitutionalism. Hapana vhoti yakaitwa, nanhasi handina tsamba yandapiwa, saka handitori pasuspension.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvakasimba ndiri kuramba ndiri mutauriro webao ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo ngaachitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawa kana kungota kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yekususpension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nekumbiro MDC kana kuti MDC constitution. Saka pari zvino nditaura nayo kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti sasinezeranga ndei, ndongohwawo zvichingotaurwa. Saka tokuti ha vanotaura navataure zvavo hanzimuromawo zvarerwe nerwizi, ini nditoripo ndiripi.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano waneZuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura namai Tabitha Khumalo avo vari kunzi ndo vari kufanira kubata matomo avagutu kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiani otora chinzvimbo chavaimbova mutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Musangano weNational Council wakaitwa neZuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiriri webato azere, asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva. Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongresi mushure memwedzi 10 nemiviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.